tunga na mwari bakapi wabasa ivo kare urivara pedzezo voita zvavo Adam na Eva mubindure iteni vakanyangarwa nenyoka tsaukei voita zvavo Adam na Eva mubindure iteni vakanyangarwa nenyoka tsaukei voita zvavo Judas uya nepedo uve mubati wedu wehomwe basara udzidzi pasitsve mwari kutengesa Jesu Judas uya nepedo uve mubati wedu wehomwe basara udzidzi pasitsve mwari kutengesa Jesu ngatirangarire Jona akatumwa kuNiniva iye tande kuTashishi ndiye hoyo woita zvake ngatirangarire Jona akatumwa kuNiniva iye tande kuTashishi ndiye hoyo woita zvake haleluya mwari vakatsamwa nazvo haleluya mwari vakatsamwa nazvo Evangeri shoko reruponeso pasitsve vave kuparidza zvimwe vamwe vakatumwa namwari kuti vaparidze evangeri shoko reruponeso pasitsve vave kuparidza zvimwe maprofeti namapastors nemamwe mabishop vave kutora machechaya setuma bizimisi maprofeti namapastors nemamwe mabishop vave kutora machechaya setuma bizimisi
anointed oil anointed bengo maristi bendi
muri kubira vanhu mari
anointed oil anointed bengo maristi bendi
muri kubira vanhu mari
paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone
maprofeti namapastors nemamwe mabishop vave kutora machechaya setuma bizimisi
anointed oil anointed bengals maristi bendi
muri kubira vanhu mari
anointed oil anointed bengals maristi bendi
muri kubira vanhu mari
paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone 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 paridza evangeri raJesu kuti nyika ipone
paridza evangeri
raJesu
Chitinda wa mwari